Vashara kwa kuvhurwa kwedare dzimhosva reAppworth Magistrates Court mumusha weAppworth pedyo neHarare vamunangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzehuori nekushandisa zvinodhaka. Vaiti nyaya yehuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamedia dzirai navo vanenge vakomana vasikana vavo vanenge vasvika jere.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva. Vaiti nyaya yekuburiswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburiswa nemhepfenyuro yeAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenge yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vamunangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema zvisagwira epedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishon unoanane nezvekurwiswa kwehuori yezimbabwe anti-corruption commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwa kuti komishoni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki yakati yakaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburiswa neAl Jazeera uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita savahubert angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino vamunangagwa vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarira vose vachaonekwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumbukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Ndizvo zvepiko izvi zvokupandukirana. Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Shurota was praying. Magala Shurota, mazodzoka motini, tive nekuregererana. Mamajisisi haafani kumboudzwa nyaya yekuregererana.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vati vamunangagwa havana kumira pachokwadi sezvo vachiti bato ravo reZANUPF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kumaprimary eZANUPF. Zvinoratidza izvo kuti ZANUPF iri kuramba ichienda mberi nyaya dzepolitical violence. SECCC takataura tataurazve uye president vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo nyararo panguva yesarudzo, vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose, mainstitutions ose veze neveNational Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo, atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maavhukidanda mari anopostpona agopostpona time you are a driver with the court, you know, on a crime. So it's the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant freely request for postponement.
Zvichakadai, mukuru wevatongi munyika, Valuk Malava, vati Judicial Service Commission ine urongwa hwekuvaka mamwe matare edzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukobha kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabhuku neGlenora muHarare senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare edzimhosva pedyo navo zvinoita kuti vasadhurirwe nokufamba vachienda kumatare. Asi kunyange kuri kuwedzerwa matare aya, mamajistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.